kunyange dzimwe nzvimbo mudunhu remasvingo nemunyika dzakawana gohwo rakanaka mwaka uno vagari vemunzvimbo dzakaita sechipangai neshuro nekusara huru kumwenezi uye vari kuchikombedzi chilonga nemalipati kuchiredzi vanoti zvirimwa zvavo zvakaramba nekudaro nzara yatofunya chisero mudzimba dzavo vamwe vagari vakadai ndivakatipedi bhaloi vekuchipangai avo vanoti kunyange hurumende iri kubatsira vamwe kubudikidza nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu resocial welfare vanhu vose havasi kuwana nekudaro vanokumbira rubatsiro kumasangano akazvimiririra
isu vagari vekuno kuchipangai kumwenezi tatarisana nenzara naizvozvo chokudya chaita chishoma saka tokumbirawo avo vanopa rubetsero vemasangano akazvimiririra kuti vapindire nokupa vanhu chikafu kuti tirarame panzara iyi inenge yafunya chisero musha medu
izvi zvatsinirwa namambo chitanga vafeleni chauke
tiungotarisa kuti hurumende daita scale up kozoredhi pane vanhu vatopiwa under social wolf but avanhu havazi kupiwa vose sotiaaaaiwenhamba dzevanhu dzipirire vanhu vose vange vachikwanisa kuwana chikafu pana organization yanga yati yamanani government organization yanga ati auya avo but haipendino kuti vange vachiassista through social welfare
vamwe vagari vekuchiredzi vanoti kushayika kwegohwo kwavaisa panguva yakaoma sezvo vasina mari yekutenga chibage kana upfu muzvitoro izvo zvavati zviri kukwira mutengo zuva nezuva chisaga che10 kgs chava kuita mari inosvika zviuru makumi maviri nezvinomwe zvemadhora emunyika kana kuti 27,000 zimbabwe dollars zvichibva pamadhora zviuru zvitanhatu 6,000 inova mari yave kusvika kumadhora gumi nemashanu ekuamerica pamutsika mutema chichibva pamadhora ekuamerica mashanu chete amai sekai hassan vekuchilonga vati dambudziko rekushaya mari riri kuita kuti nzara iwedzere mumba mavo
kwachirongwa kune nzara isingaiti hazvina hazvina kuita bhuku nomvura yacho hakuna kana chikafu tiri kuchema nzara zvingaiti nyange kubatsirika kwacho hamene tingabatsirika sei nenzara iri kogore rino
valingston chikutu vati dambudziko riri kurakonzerwa nemvura zvinozivikanwa nekudaro vanoda rubatsiro
ya kunoku kunoku hakuna kunyatsoibva because the first rain yakanaya yakanga iri mvura yacho yakanga isingagoni kumedza zvirimwa zvaitomera zvichitotswa sazvaimera 1-1 saka 1-1 izvozvo ndo zvakazoibva saka harisi gohwo rokuti tingati gohwo rokuti rinogona kusustaina vanhu
hatina kukwanisa kunzwa zvizere kuti hurumende iri kuitei panyaya iyi kubva kumunyori webazi regurukota redunhu remasvingo dr jepta sampwanya avo vati vanga vari mumusangano asi mudzviti wedunhu rechiredzi valove mochisema vati hurumende iri kubatsira vagari vakatarisana nenzara ichivapa hupfu pamhuri yega yega
no hurumende haina kumbomira zvikuru pavanhu chikafu kubva gore rape iro rino iri vanhu vari kupawo chikafu nehurumende through department resocial development aite social welfare
vati munhu mumwe chete mumhuri anopiwa 10 kg yehupfu pamwedzi kubudikidza nebazi resocial welfare nyanzvi mune zvekurima dzinokurudzira vagari venzvimbo idzi kuti vadyare mbesa dzinoda mvura shoma dzakaita semhunga rukweza pamwe nemapfunde senzira yekurwisa dambudziko renzara sangano reworld food program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nemazana manomwe ezviuru kana kuti 3.7 million vanoda rubatsiro rwechikapu munyika yose kunyange nyika yakawana gohwo rakanaka ndakamira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba